Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wemugovera kukadzi 25/2017. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu, ndiri muWashington DC ndichiti hezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Yanga iri nyaya yakanaka but yashaiwa utungamiriri. Ndo hondo hombe muZimbabwe. Pfungwa dzine dziripo dziri nani asi utungamiriri hwacho hongokanya zvobva zvodziringika zvese zvese.
Bato remDCT rinoti hapana chakaipa pakuvandudza hwaro hwedzidzo kana kuti curriculum asi zvinoda kuisa musoro pamwe chete.
Bazi rehurumende rakamirira vakarwa hondo yerusununguko kukwatira harichisina basa nekuti hapana zvariri kuita zvinotibatsira.
Vakarwa hondo yerusununguko vanoti vave kutengeserwa midziyo yavo sezvo hurumende iri kutadza kuvapa mari dzavo dzemudyandigere nedzekubatsirikana. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanoona nezvedzidzo mubato reMDCT muzvinafundo Henry Dzinotyiwei vanoti hapana chakaipa pakuvandudza hwaro hwedzidzo kana kuti curriculum asi zvinoda kuita mubatira pamwe chuma chemuzukuru. Varayiridzi nevabereki vakawanda vari kunyunyuta nezviri kuitwa negurukota rezvedzidzo vaLazarus Dokora zvekuita zanondega panyaya yekuvandudza hwaro hwedzidzo. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vakatendawo kuti kunyange hazvo vachitsigira vaDokora pane zvimwe zvinhu zvavari kuita zvinokwanisa kuti zvinetse kuzvizadzikisa. Mukuzeya nyaya iyi tabata vaDzinotyiwei tikavabvunzawo pfungwa dzavo.
Nyika zhinji hadziwanzi kutora nguva yakareba chaizvo dzisina kuongorora zvifundo kuitira kuti zvichinjwe maererano nekuchinja kunei kuchiita zvinhu. Kuchinja kunoita zvinhu zvanyanya kuitika fanika muZimbabwe kunotaridza iko kuti dzidzo dzinoitwa dzinokwanisikawo kuchinja kuti tione kuti taakubatsirana here nezvemapfungwa dzaako nyuwa nifanika zvetekinoloji fanika zvemaIT izvi zvinoita kuti vanhu vakwanise kuwana zvinhu nemaindaneti and so forth. Asi chikuru chinechi chidiwa kuti hurumende nevadzidzisi nevabereki vanzwisise kuti kuchinja kwacho kuri kufamba sei vachibvumirana nako. Ndopo ndinoona chete pane chinangwa chisina kuzobuda zvakanaka. Nyaya yekuchinja yanga yakanaka asi vehurumende havana kukwanisa kutakura mhuri nevadzidzisi kuti vanzwisise kuti chaizvo zvinochinjwa sei, basa ravo vanozorifambisa sei. Ndosaka tiine nyonganyonga yekuti vanhu havasi kunyatsonzwisisa kuti tiri kuenda kupi. Ndo pane nyaya hombe ipapo.
Asi tinoonawo kuti pagara paine dambudziko rekuti zvikoro zvikuru zviri kumaruwa iko zvino kwaane zvimwewo zvikoro zviri munzvimbo dziri kugariswa vanhu patsva izvi dzinenge dzisina varayiridzi vakakwana uye varayiridzi vanoticha zvidzidzo zvakaita semasciences ava. Makombiyuta acho kune dzimwe nzvimbo kunenge kusina. Hazvikonzere matambudziko here izvozvo?
Zvokonzera matambudziko akawandisa nokuti nzvimbo dzese idzodzo dzisina vadzidzisi dzinogona kuguma dzine vamwewo vanongobatsiridzawo zvavo asi vachibatsiridza noruzivo rwakare rwavanga vachiita. Hino kana hurumende ichichinja zvinhu isina kuongorora kuti vanodzidzisa vacho varipo here uye vanodzidzisa zvavanodzidzisa zvacho vazvinzwisisa here uye makombiyuta nezvimwe zvinodiwa zviripo here, ina munongoonawo ka kuti hameno kuti chirwere ichocho chabva nepi chinoita kuti vanongoita zvinhu zvavanoona pachena zvinoonekwa nemwana mudiki pachena kuti zvokwadi hatisi redi kuita izvo. Maticha ese ari kuti iwo haasi redi, havazivi zvinofanira kuitwa. Saka ndinoona inini kuti paita dambudziko. Yanga iri nyaya yakanaka but yashaiwa utungamiriri. Ndo hondo hombe muZimbabwe. Pfungwa dzine dziripo dziri nani asi utungamiriri hwacho hongokanya zvobva zvovhiringika zvese zvese.
Vanoona nezvedzidzo mubato remTCT muzvinafundo Henry Dzinotyiwei vari parunare muHarare. Mutauriri wesangano revakarwa hondo yerusununguko reZimbabwe National Liberation War Veterans Association vaDouglas Mahia vanoti hurumende iri kukundikana kuvapa mari dzavo dzekubatsirikana izvo zvopa kuti vakawanda vavo vanonge svosve nemuromo. Mukuzeya nyaya iyi tabata vaMahia.
Hapana chachinja, kuchinja kwavapo ndikuvako kutoti zvimwe zvikoro zvaakutenderera mberi nekutsvaga kuti vangasenzese matare sei kuti vawane mari kubva kuvarwiri vorusununguko, zvakafanana nekuti vanhu vaakutoendeswa kumatare vachaatachirwa chipropati kuti zvikoro zviwane mari yazvo. Nezvimwewo zvokuti varimi vechiwar veterani nokudawo kuti aimbosenzesa mari yake, saka apa pakazonokurita kuti arimi vaakuatachirwa zvinhu.
Saka iyi inyaya yamasimudza here kubazi rehurumende rinomiririra vakarwa hondo yerusununguko?
Bazi rehurumende rakamirira rakamirira vakarwa hondo yerusununguko kwatiri harichisina basa nekuti hapana zvariri kuita zvinotibatsira. Zvaifanira kunge zvakaitika dai zvichifamba zvakanaka ndezvekuti isusu varwiri vorusununguko neutungamiriri hwedu taifana sezvatinoita nguva dzese, tinogara nguva dzese, zvinotinetsa tinazvo. Ivovo zvinzwa, togara pasi neministri vozvinzwa. Kana vachinge vazvinzwa voenda vonogadzirisa izvozvo. Asi bazi revarwiri vorusununguko rinoteta sokunge raakutorwisanawo nesu seraakushandiswa nemag40 kuti isusu upenyu hwedu hunyanye kuva neurombo kudarika urombo hwatinawo.
Ko panyaya dzemari dzemudyandigera apa
zvakangoita sezvazvava zvakaita, hazvina anotarisa kuti zvichine value here, zvinoita kuti upenyu hwake huenanira. Hapana chakashanduka kubva pagore rapera paya patakasangana nemutungamiriri wenyika. Hapana chakashanduka, zvakangoita sezvazvakaita, zvikwereti zvinongovapo. Vana havana kubhadharirwa chikoro, vanoenda kunorapwa vari kufa. Saka ndakambotaura pamwe pandaiti ndakaenda kune imwe rumwe rufu anonzi ainzi Chekenya kuHeadlands, takanomuisa mubox atoshata munhu nekuda kweurombo, nekudawo kuti hapana mari yokuviga varwiri vorusununguko.
Mutauriri wesangano revakarwa hondo yerusununguko reZimbabwe National Liberation War Veterans Association vaDouglas Mahia vari parunare muHarare. Muchirongwa chedu chinotarisa zvemabhizimisi nhasi tine hurukuro nevaimbova gurukota rezveupfumi vatendai Biti awa vekutungamira bato rinopikisa rePDP. VaBiti vanoti Zimbabwe iri kutatarika kukwezva vekunze kuti vaunze mari munyika, izvo zvopa kuti nyaya yekugadzirisa nyaya dzezveupfumi inetse. Tabata vaBiti tikavabvunza kuti sei Zimbabwe ichibatwa seyakageza negoka munyama ichitadza kukwezva vekunze.
Hatikwanise pakuti tiwane foreign direct investment nekuti foreign direct investment iproduct yenyika inotongwa mushe. So foreign direct investment is a function of how well that country is being run. That is why muno muAfrica nyika inowana foreign direct investment more than anyone else is South Africa. Because South Africa vanorana nyika yavo kwazvo kwazvo. Isu hatikwanise kuwana foreign direct investment nechimutemo chaya chinonzi Indigenization Empowerment Act chinoti makambani ese ngaatorerwe 51%. But my investors can actually live ne 51.49% iyo. But chinozonetsa my investors zvimutemo zvakawanda zvinongochinya. Iko zvino kune mutemo wakauya musi wa4 May 2016 wekuti hauchakwanisa kuti uburitse mari kunze. So why would an investor come from China, come from England, oisa mari yake munomu asikazokwanisa kuzoburitsa profit yake kana kuti dividend? So ndo zvinonetsa. Then every day panongobatwa zvimutemo zvisina kana pfungwa. So manje uno tirikurwisana nestatutory instrument 20 of 2017 yekuti munhu akangomuka so akati paane VAT pakati musuno uno itatirwisana nechinonzi Standard Instrument 64 of 2016 chirumo munhu akangomuka kuti magoods aya hanichada muno muZimbabwe. So the regime in another my policy inconsistencies cannot my policy on goals which makes Zimbabwe so unpredictable. So my investors are izvozvo, and remember my investors ari kukompita ane choice yekuvanokwanisa kuita mari yavo. Kune nyika dzakanaka dziri kuzviponzera muche muche dzakafanana na Tanzania, nana Botswana, nana Zambia, nana Mozambique, nana Ghana, nana Ivory Coast or Cote d'Ivoire, ne Ethiopia, ne Egypt. All these countries are making moves to attract foreign direct investment.
Asika takaona makore apfuura ya hurumende ichiti yakuendesa muofisi mava Mugabe nyaya dzese dzinechekuita nezvekukwezva vekunze ava kuti vauye munyika, hazvisi kubatsira here?
Vakaedza, vari kuedza kuita iya inonzi ease of doing business. Iri kuranwa muofisi ya Office of the OPC, Office of the President Cabinet. But muri kushingirira kuita ease of doing business, mangwana wacho mauya nechimutemo chemabond notes. And the move of a creator crisis in the banking sector. If there's something that will cause an investor not to come, is the fact that the investor cannot get his money from a bank. Because, you know, my exporters, Edu Muzimbabwe, varu kutengesa zvinhu kunze, vato ndidambudziko rekuwana mari yavo. Vane mari dzavo dziri mukiyu yekuti vatenge zvinhu, makiyu ayo kusvika 8 months. So how do you attract a foreign investor izvozvo? So the foreign investor will not come to a country like Zimbabwe. And that's why they're not coming. That's why foreign direct investment here yato mu negative territory. Kune dzimwe nyika mukaenda ku Ethiopia, foreign direct investment is 35% of GDP. So vachina masa vakoniwa, vamugabe vakoniwa, vamunangagwa vakoniwa, dai vasiya vabonochengeta vadzikuru.
Ko takambonzwa kuchitaurwa nenyaya yekuti kuchauya ma mega deals ekuChina kwakazombonzi vaDangote vachauya vakati vaenda kunonyorerana pasi neChina. Chii chiri kuita kuti pashaye chinozobuda?
Zviroto zviyazvi hazvite zvakaitika. That's why mabhiriyoni atakapromiswa yaya hapana chinobuda, because China yacho inorana zvinhu zvayoka zvinoita kuti capital iite flourish.
Avo vanga vari vatendai biti vanotungamira bato rinopikisa rePDP uye vaimbovawo gurukota rezveupfumi. Muchirongwa chatinotarisa zviri kuitika kumaruwa, nhasi tiri kutarisa nyaya yemafashamu emvura ayo akauraya vanhu, zvipfuyo uye kuparadza misha nezvivakwa zvakawanda. Mukuziya nyaya iyi tabata gurukota rinoona nezvekutakurwa kwezvinhu Dr. Joram Gumbo, avo vanoti panoda mabhiriyoni mashanu kugadzirisa zvinhu zvakaparadzwa nemvura. Tabata vagumbo tikavabvunza nezvematambudziko akakonzerwa nemafashamu aya.
Upfumi hwenyika hwakadzokera pasi kufamba kwahwo nokuda kwamasanctions. Migwagwa yedu yakashata, mabhiriji akashata, zvazoitavo pakuti zvakare mvura yazouya inonzi iyo navanoita zvokuziva zvoruzivo zvemvura yakatanga kuonekwa muZimbabwe 1945. Ndopakawanikwa dutu remvura yakawanda seyatiri kuona pazuva ranhasi. Nokudaro mabhiriji edu, madhamu edu kune dzimwe nzvimbo akatorwa, akadimurwa nemvura yakawanda-wanda. Saka tine dambudziko guru ndichitaura nemwi kumatebeleland nokupasi kunonzi kunana Mberengwa, Felabusi, tichikwira tichienda kuBulawayo kunana Cholocho tichienda ikoko kwakapfuura iyi cyclone yakafamba paweekend pana painonzi Dineo. Hakuna kumira zvakanaka, vanhu havana pekugara, vamwe vakatizira kwatingati kuma high ground kwakaita sokumakomo kuti vaone pekugara. Saka hazvina kumira zvakanaka nyika yese, mukatendera kunana Chipinge Chiredzi kwatingati malow field yedu ese hazvina kutombomira zvakanaka. Mafloods achona akatikurira pari zvino neya kuti hatina mari nokuda kwamasanctions amabva mukutaura kwaari kuti tikwanise kuona kuti tingabatsira vanhu vedu sei. Tiri kumhanya-mhanya sehurumende. President vakadeclare kuti kwaita national disaster yemigwagwa pamwe ichakonzerwa nemvura idzi. Zvino tafunda tapinda futi rimwe dambudziko rokuti haichati chiri migwagwa yega, yava migwagwa neminda namadhamu zvokuti vamwe vanhu kana zvavakarima hazvichakwanisi kuzovabatsira kuti zvazara mumvura tichitaura nemukudari.
Saka imi sehurumende chii chamuri kuedzawo kuita kubatsira vanhu kunyange zvinhu zvakaoma kudaro?
icho kwadi sehurumende tiri kuedza tiri kukumbira vanhu saka takapaka declare a national disaster tiri kukumbira vanhu vane vanenge vachikwanisa kuti batsira navo angava ma NGOs angava ma individuals angava ma banks angava ma companies tiri kukumbira kuti ngavatibatsirewo mukugadzira disaster iri asivo futi sehurumende tichitsvagavo dzimwe dzimari dzatinokwanisa kutora pane zvimwe zvatanga tisina kunge takafungira kuti tichazviita pagore rino tava kubvisa mari ipapo tichimhanya mhanya tichigadzirisa basa rakafanana nairoro ini saminister of transport ndichibatanidzana zvakare neveministry yewater neministry yelocal government ne rural development and culture tiri kumhanya mhanya pese mumona ungaitsvaga kahomwe kwaanokwanisa kuwana paanowana tichiita ipapo tiri kutaura namabhenki edu tiri kuwanavo rubatsiro rwatiri kuwanavo kuna mamwe mabhenki namamwe mainstitutions
ko vanenge vachidawo kubatsira zvii zvamuri kukoshesa kuti zvibatsirwe nazvo hurumende
zvatiri kukoshesa nazvo pari zvino angava mamaterials okuti tigadziridze mabridge akaenda ingava mari yokuti tikwanise kuti pave nereconstruction or rehabilitation yamadhamu anenge akadamburwa nedzimwe dzimba nezvikoro zvakakuvadzwa nedutu iri munoona dutu rachona rava zvakashata manzwa kana manga makamboteerera news dzokuno kuZimbabwe mombe 19 dzakarohwa nemvura munyika yechikomba munhu iyeye upfumi hwemunhu anogara murumaruwa imombe dzarohwa dzese 19 dzaenda saka tinenge tichivona kuti tibatsire vanhu vokwedu nechikafu chokuti vadye nokubatsira vamwe vaone pokutangira sevandabva mukutaura mavari ava tibatsire zvakare kugadzirisa mabridge kuti vanhu vakwanise kufamba mabridge akatorwa tibatsire zvakare kugadzira madhamu kuitira kuti vanhu vakwanise kuwana mvura yekuzoshandisa pazvipfuyo zvavo napakudiridzira mumagadheni avo saka tinenge tichida mamaterials iwayo yakaita vana samende nezvimwe zvakadaro mukugadzirisa pakafanana pamigwagwa nokuvaka mabridge nokubatsira vanhu vanenge vasina pekutangira kuti vawane upenyu hunoendera mberi nemhuri dzavo
pangadiwe mari yakawanda zvakadii kugadzirisa zvinhu zvaparadzwa nemvura izvo
pari zvino kuti ndikupei figa ndingange ndingakanganise nokuti tiri kuti kana vaya vatinoti ngavatipe makosi vakati vataura izvi pobva panzi paitikara zvimwe vakataura ichi pobva panzi paitikara zvimwe saka ndopane problem kana kwanga kuri kugadzira migwagwa chete yokuti tikwanise kumbodzokera kana pachinano chatanga tiri pazuva ranhasi migwagwa namabridge ndaanichitarisira kuti kana ndaigona kuwana kana around 5 billion ndaikwanisa kuita basa rachona zvikamira zvakanaka kumigwagwa chete ndisingatauri zvimwe zvingaitikara kuti madhamu nezvimwe zvakasiyana siyana
ava vanga vari gurukota rinoona nezvekutakurwa kwezvinhu Dr. Joram Gumbo vari parunare muHarare. Yasvikango yekuti tichienda kuna Marvelous Mhlanganya uye achitipa chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka kunge tiine hurukuro namuzvare Diana Zimbudzana vanoshanda ivo nesangano reZimbabwe Exiles Forum. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu.
Maita enyu.
Mungatitsananguriro kuti makamira sei imomo muSouth Africa pari zvino panyaya yemirizhonga.
Dambudziko iri tikatarisa rinogona kuve dambudziko rakatobvira ririko kubvira tisati tasvika muna 2008 asi rakazonyatsa kukurisa muna 2008 tichisvika pari zvino ukatarisa kubva 2008 kusvika izvino 2017 paakuda kutoita chifo chemakore gumi tichisangana nedambudziko rimwe chete dambudziko riri rekuti hurumende yeSouth Africa haitendi kuti vanhu vayo vanogona kuita iya inonzi xenophobia kuvenga munhu wekune imwe nyika kuvenga zvekuda kutosvika zvekusvika pakumuuraya kana kumukuvadza kana kumutorera zvinhu zvake haidairi kudaro iyo inodaira kuti vanhu vari kuita zvavari kuita izvi vanhu vari kuipara mhosva saka nekuti vanenge vapara mhosva maanonzi macriminal elements aya vozotora voparira mhosva yacho pamunhu wekune imwe nyika zvese tinoti aiwa zve kana iri iyo definition yenyamuri kushandisa yokuti ndo zvinoreva zviri kuitika izvi, isu tinoti inonzi xenophobia.
Mirizhonga iyi isati yaitika, pane zvinyorwa here kana kuti zvii chaizvo zvinozivisa vanhu kuti ichazoitika?
Zviri kuitika pari zvino ndezvekuti muna zvita wegore rakapera takatambira maWhatsApp messages etsamba yakabva kune inonzi Mamelodi Consent Residents Association, vachitaura kuti iwo kana tasvika musi wa24 kukadzi tichabuda tichimacha tichienda ku Ministry of Home Affairs tichinovapa tsamba yokuti hatichadi maZimbabwe nemama foreigners. Tsamba iyo mama katonzi maZimbabwe nemama foreigners kubvira mwedzi wapera uyu kupera kwemwedzi wapera chizosvika pari nhasi. Tata akutoona kuti kamoto kaya kamberevere kari kutoenda kachienderera mberi kazvakanenge kutozopisa matanda.
Imi sangano renyu rinokurudzira kuti vanenge vatarisana nemirizhonga iyi vaite sei?
Pari zvino tatichikurudzira vanhu kuti ngavagare pakagadzikana pasina mhirizhonga, kana vanga vari kwavari kwavanga vachinzwa kunzi vanhu vaya vachapfuura neko, kana zvaikwanisika ngavabve vaende kwavanenge vachinzwa kuti kunenge kwakati nyararei. Kana vasvikirwa vari pavari ngavakwanise kupinda muzvivakwa zvinenge zvakati simbei ziyaizivo vozvivhariramo vorega kubuda panze. Izvi tachizviitira kuti tisazove tinozoenda kudzinhamo vanhu vanenge vashaya vabatwa nevanhu vari kurwisa vamwe.
Vanenge vachida kunzwa zvizere nemabasa anoitwa nesangano renyu vanokuonai kupi?
Isusu tinowanikwa pa357 Visak Street, panonzi pakutwano Democracy Center muPretoria. Vagari vekuPretoria vazhinji vanopaziva nekuti tiri mutown. Vanotibata zvepaFacebook page redu Zimbabwe Exiles Forum.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai muzvare Diana Zimbudzana kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu.
Maita enyu.
Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous. Iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa upenyu hwedu.
Ndinokutambira ine mufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, kumwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezvemusangano wakaitwa nemasangano anomirira vagari anoti Rechitungwiza Residence Trust, reHarare Residence Trust, Vendors Initiative for Social and Economic Transformation kana kuti VSET, pamwe chetewo nesangano ravana chiremba vanorwira kodzero reAssociation of Doctors for Human Rights. Musangano uyu wakaitirwa kuchitungwiza pachitariswa dambudziko rekupararira kwechirwere chetyphoid. Muhurukuro yedu tabata mukuru wesangano rechitungwiza Residence Trust vaMarvelous Kumalo. Tinogamuchirai nemufaro pastudio 7 vaKumalo.
Tinotenda mukoma, ndinotendawo zvakare kuvateereri.
VaKumalo, tinonzwa kuti nemusi wechitatu masangano anosanganisirawo renyu rechitungwiza Residence Trust makasangana muchikurukura pamusoro pedambudziko retyphoid. Mungatudzawo kuti zvii zvakakurukurwa pamusangano?
Hongu masangano amataura iyayo akaita musangano Chitungwiza Residence Trust, Combined Harare Residence Association, Zimbabwe Association of Doctors for Human Rights ne VSET, taikurukura nezve typhoid iyo yakashungurudza vagari mazuva apfuura ayo zvikuru sei muHarare, tichionesanawo kuti tingaitawo sei sevagari kuti izvi zvisave zvinotekesera nekutaure chitungwiza. Chinhu chakabuda chekutanga ndechekuti makanzuru edu pamwe chete nehurumende ndivo vari responsible pamaoutbreaks akaitika iyayo typhoid, kwete zvavaiedza kutaura ivo kuti mavhenda ari kutengesa chikafu nezvimwe zvisina kushambidzika ndivo vari kukonzeresa.
Saka zvii zvakasungwa pamusangano iwoyu tichiona kuti makanga musina hurumende nemakanzuru pamusangano ipapo?
Ipfungwa yakabuda iyoyo nekuti pane mibvunzo yakawanda yaida kuti ibvunzwe vamiririri vemakanzuru kuburikidza nekuondomoka kwaita nyaya ye social service delivery. Saka takazobvumirana kuti pamusangano uchatevera watiri kutarisira kuita masvondo mairi ari kuuya kwamakoni muchitungwiza zvakare, tichazenge tichidaidza director wehealth wetunza municipality kana kuti director wehousing kuti ange achizokwanisa kusangana nemibvunzo inenge iine vagari.
Imiwo makamboedzawo here kutaurawo nemakanzuro enyu tisingatarisa hedu zvemusangano wamakaita nechitatu uyu?
Pari zvino tetisati, nekuti isusu seboka rinomiririra veruzhinji chatinosungirwa kuita kutanga taenda kune voruzhinji kunotora pfungwa dzavo tochidzidonongodza pfungwa idzodzo, kana kuti pachingezi kudzipakedza mune zvakanaka tochidzisvitsa kumapolisi makers edu. Saka pamusangano watakaita zvisungo zvakabuda ndo zvataakuchitora kuti tichiendesa kumalocal authorities edu kuti vatsinzwa zvichemo zvedu.
Zvamungataurirawo vagari pamwe naivo vanotengesa ivava nevamwe vese pamusoro pekupararira kwetyphoid?
Chekutanga ndechekuti zvedi typhoid iriko, zvakare chirwere chinokwanisa kutora upenyu hwemunhu munguva pfuti pfuti. Saka tiri kukurudzira vagari kuti ngavabvise mvura kana kuwanawo dzimwe nzira dzavangaite kumvura yavanoshandisa zvikuru sei mudzimba yekunwa nezvimwe zvakadaro. Ngavaregere kungochera mvura pose pose yakafanana neimwe migodhi iya isina kuvakiridzwa zvakanaka, nemimwe migodhi iri kunzvimbo dzisina zvimbuzi inonosangana pasa apa nemvura inobva kumaseptic tanks. Zvakarewo kana vachinge vanzwawo nzara, ngavaonewo kuti chikafu chavari kutenga kana kuti vakapedza kushandisawo zvimbuzi nezvimwe zvakadaro, vagare vachiita hand wash kana kuti vachigeza maoko avo kuti vazvidzivirire kubva kuzvirwere zvakaita sana typhoid nezvimwe. Kuri kuti vanzwawo mudumbu kana kunzwawo mamwe masymptoms anenge akarerekera kutyphoid, tinovakurudzira kuti vange vachimanya vatinoonawo vezveutano vari padyo navo.
Aiwa, tasvika kumagumo echirongwa chedu. Vakumalo, tinotenda, onekai vateereri.
Ndinooneka vateereri zvakare, onekukutendai imi komajonga.
Vanga vari mukuru wesangano rinomirira vagari vemuchitungwiza reChitungwiza Residence Trust vaMavelas Kumalo muchirongwa Upenyu Hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Ndokusiya mina Blessing Zulu.
Tinotenda Jonga. Kokambo Madam Boss kubva kuna Leonard Jakata, Suleiman Chimbetu na Progress Chipfumo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro inawo zvakare. Bato reMDCT rinoti hapana chakaipa pakuvandudza hwaro hwedzidzo kana kuti curriculum, asi zvinoda kuisa musoro pamwe chete. Vakarwa hondo yerusununguko vanoti vave kutengeserwa midziyo sezvo hurumende isiri kuvapa mari yekubatsirikana. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange minesu zvakare mangwana. Anokonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC, ndichiti murare zvakanaka vateereri. Tokusiyai mina Chris Gande.